Kubva pekutanga ndiwe waindinetsa. Hambus kunye baisho. Never knew kuti zvazvidira jecha. Ndosha waida kundipedza. Ndaiti ndavakamusha ndafenza. Kundinyadzisa ndakakutemba. Ndaiti ndavakamusha ndafenza. You took me for granted. You took me for granted. Kuti why did I doubt it? Oh, I doubt it.
I hope I heal from the pain.
If I wanted this, baby, come to me, please. Remember them good days, just reminisce. Just think about everything. Yes, yes, that guy hit her. She chini po second chance. Taka ching and that dove mono mosha. She didn't know cheru do chiche kango dinda. Nagu da buku onna na gariza. Kana si chita chisoka kumba. Atai farana rangarira. Naka kutarisa. Tai luka fine. Kunzwanana uri nyama wagara uri nandi kuchiva ndoko kangwa ndipinda muhana kupfira paya pawakabuda mdi zvino zviri kundistress aini vanhu vakawanda vakunditi HKD amusisina value me. Alright then.
Ndosva waida kundipedza. Ndaiti ndavakamusha ndafenza. Kundinyadzisa ndakakutemba. Moyo wangu wakasiya waudeta.
I hope I heal from the pain you caused me. I've been on my knees begging you to love me.